zvinozuva tibata zvikoro nekuziva kwenyu kuti vajohn magufuli vaitungamira tanzania tanzania inova nyika yanga ichitungamirwa nerevolutionary party chama chamapinduzi zvinhu zvinobata zvikuru pakuti tinodyidzana zvakanyanya nenyika iyoyo rufu rwavamagufuli runotiratidzawo zvakare kuti zvokwadi pano panyika idandaro tanzwa kubatikana tinochema zvakanyanya nevanhu vekutanzania kuti aiwa zuva ranyu randasi mutanzania rufu runhu mukuru akadai munhu anga achibata utungamiri hwenyika yetanzania nenzira dzanga dzichitaridza kuti tanzania iri kuenda kumberi maererano nemagariro evanhu maererano nemubudiriro yeupfumi hwenyika yetanzania tichitariswawo zvakare maissues akafanana necorruption akanga achitariswa zvakanyanyisa mutanzania paine servant leadership yanga ichibva kutungamiri vetanzania zvatinova zvinhu zvatangatidzidza isu muno muzimbabwe through the new dispensation iri kutonga yemusangano wechampia saka tinobatikana zvikuru nenyaya yekuti ideologically tiri vanhu vamwe chete nevanhu vekutanzania kubva patafunga kuzvimiririra tichida kurwa kuti tiwane kuzvitonga kuzere munyika yezimbabwe
vamagu
ini ndinoti vamagufuli mutungamiri watingati anga aine madiri maviri nderekutanga nderekuti munhu anga aine utsinyiriri mukutonga kwavo especially ndingati makore maviri matatu apfuura vanga vakuzikanwa nenyaya yekumbunyikidza zvikuru sei mapato anopisisa asi handitenderani nevadzikiti kana vachiti vamagufuri vakafanana nezanup f ideology yavo kana kuti pfungwa dzavo dzezvematongerwo enyika nemaonero avanoita in the world vazhinji vanongoziva vamagufuri vari president asi vakatanga vari minister kubva kuna 1995 vakazoitwa minister of transport vamagufuri munhu anozikanwa nenyaya yekuti zvinhu zviitike zvinobhenefita vanhu vezhinji munhu ari minister of transport akagadzira migwagwa mutanzania throughout the country vanhu vekutanzania vakatanga kuconnecta from one point to another point kuburikidzwa nekushanda kwavamagufuri ministry yavo muno muzimbabwe iministry inozikanwa neuori hunosemesa hwokuti maminista etransport ndo vanozikanwa nenyaya yemascandal ematenda ekuti nanhasi unowu ndiri kutarisa mugwagwa wakaita sewekuchirundu bait bridge haupere mugwagwa iwowo nekuti mari inoiswa muhomwe yakawanda kudarika mari iri kuiswa pabasa uye zvekare vari kupiwa macontracts acho kuti vaite basa iroro ihama dzevatungamiri vasina nhoroondo yekugadzira migwagwa saka migwagwa yavari kugadzira yacho one inononoka kupera nekuti ruzivo hapana chechipiri inokurumidza kutanga kuchereka nekuti havasi kunyatsa kushanda sezvo vanofanira kunge vachiita vamagufuri vakaita basa ravo both as a minister and a president vakaramba maoko avo akachena mumwe wevatungamiri vashoma shoma infact handizive mumwe mutungamiri muafrica akawana simba rekutonga nyika akatonga asina chipomero kana chimwe chete cheuori chechipiri tinoona zvekare kuti vamagufuri vakatanga kubhadharisa muripo signed kumakambani emining anga achiba maminerals ekutanzania vachienda navo kunyika dzavo vachinyepa kuti vatora zvishoma ivo vatora zvizhinji kana kuti vatora zvisina uremu asi vatora zvinhu zvinenge zvichikosha zvakanyanya vamagufuri vakamisa zvinhu izvozvo makambani ekunana canada akaita sana barrick gold vakabvisiswa mari inoita 300 million yekuti manga muchibira tanzania muchiendesa mari kunyika dzenyu vamagufuri vakazvimisa zvese izvozvo mari idzodzo havana kutyorera muhomwe dzavo sezvatiri kuona zviri kuitwa nevamwe muno asi vakamutsiridza airline yetanzania vakatenga ndege itsva nemari dzavanga vatorera kumakambani anga ari kubira nyika yetanzania vamagufuli vakabvisa mateksi anga achiomesera varombo mutanzania vakasungura vanhu vakawanda vanga vari pajoko remateksi asi mukatarisa muzimbabwe munomu vanhu vazhinji 90% of the population iri pajoko remateksi
pindurai tinzwe vadzikiti
vamaguo vataura ma zvakawanda pamusoro pezvavanoti zvakasiyana utungamiri hwezanup f neutungamiri hwechama chamapinduzi kutanzania zvakanga zvichitaurwa zvose navo maguo izvi tinoti pachirungu ispeculative politics and sensationalization of issues iwi kana vari pachokwadi vanoona kuti migwagwa iri kugadzirwa zimbabwe yose ende migwagwa iri kugadzirwa kubva vamugwagwa wekumasvingo iye mugwagwa wekuchirundu nemigwagwa yakagadzirwa zvakaisvonaka kwazvo inoenda kubhuruwayo neinoenda mutare kwese kune madande mutande enzira dzekuti dzinge dzichibata mamwe mabhodha kana chifamba zvakanaka izvozvo zvaiitwa nehurumende kubva 1980 tanga tiri kugadzira migwagwa munyika yezimbabwe kana chifamba hatingatadzi kugadzira migwagwa iyoyo nhasi zvichiwada vazotaura zvakanaka vakati mamwe makambani ari kupuhwa mabasa kuti vaite hasi nemakambani avakanga vajara vakanga vajara kava maguu kuti rodhi migwagwa inogadzirwa nemakambani anenge aine vanhu varungu vanenge vachibva kuita nana britain nana germany nana italy uku aiwa vamaguu kuti tari kukuzivisai kuti taanawo vanhu vatema vaane njere neurope hwakadzama zvokukwanisa kugadzira nzira dzedu muno muzimbabwe ideologically takafanana zvakanyanya nemusangano wechama chamapinduzi vamagufuli zveshuwa tinoona vatipa muenzaniso wezvavakanga vari muenzaniso wavapa iwo ndo muenzaniso uri kuitwa nhasi unoyu navamunangagwa
zvizhinji zvatakatarisira zviri kuitwa nehurumende maererano nokugadzirisa upfumi hwenyika haugadziriki nemazuva mairi kana mazuva matatu kunyanyanyanya kana tichakatariswa takabopwa muhuro nechinhu chinonzi sanction
kanda iri kupedzisira vamaguu
hatisi kuramba kuti vanhu vemuno vatema vanofanira kuti vapiwe mabasa asi tiri kuti vanhu ngavapiwe mabasa avanokwanisa kuita zvatingati avaine kapasiti yekuita rodhi yakaita sechirundu bed bridge yaparadza upenyu hwevanhu vakawanda inofanira kuti igadzirwe nekukurumidza irodhi inopinza mari munyika saka tiri kuti zvinhu zvinosuwisa kuti tiri kutora makore akawanda nechikonzero cheuori chekuti one tiri kuda macompanies atino eukoronyera chechipiri makambani asina kapasiti yekuita basa iroro ndosaka rodhi iyoyo isingaperi tichitarisawo zvakare vamagufuri munhu uya aisemeswa neuori paakapinda mukutonga akasunga even macabinet ministers vakadzingwa mabasa asi muzimbabwe tiri kuona ari kunzi macartels saka tiri kuona zvekare zviri kuitika kumamines uori huri kunyanya nhasi pane ripoti yekuti madiamonds ari kubva kwamarange ari kutengwa nemunhu one zvese izvozvo imari iri kubiwa kunyika imari kubirwa kuvana vezimbabwe ndiyo mari inofanira kubhadhara madoctors manurses mateachers ndiyo mari inofanira kusimudzira mahospitals enyika kuti vanhu vemuzimbabwe vararamewo upenyu hwakareba